Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzobato ravo kusanganisira vaJob Scholar dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mubazi rezvemutemo muZANU PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuKata. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra St. Mary inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar. VaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaScholar vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka majeri. VCCC vari kupomera bato reZANU PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali.
Jere rinorwadza, jere rinoshupa. Zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanya-nyanya kune vakasungwa. Vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa, madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura, kunyanya-nyanya munobva panosungwa ana baba. Vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai, vanenge vanyanya kusungwa vana, nekuti ndo vanosara vachitambudzika. Pamwe baba vanenge vari vanoita zvinhu zvifambewo mumba, breadwinner. Saka izvozvo ndozvavainditaurira nokumbunyikidzwa kune kuchiitwa.
Hanzi zvinhu zvakamira sei mujeru?
Majeri havina chikafu, vanhu vanotambura, kune nhamo zvikuru. Ijere, of course hazvingazofananiwo nemuchato, asi vaitaura kushupika nokushungurudzwa kunyanya-nyanya nenyaya yekuti vainyimwa bheo. Vanga vaita 153 days vari muchitoki. Ike zvinezvi mukatarisa vaScholar vatinge vatopfuura 160 days, kungova kushungurudzwa, kungova kusvinyangwa semutsuva. Asi chokwadi chiripo ndechekuti hapana mhosva yakapara.
Ko sei muchidaro?
Kana une mhosva unoendaka kucourt kupetwa bheo, nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva, kungova kupomerwa. Kupomerwa hakusi kupara. Kana ukanzi wakabata chibharo hazviri kuti wachibata, kungopomerwa. Saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndo vamunoona ndo vanotopomera vasina mhosva. Saka izvozvo zvitoda kuti zvigadziriswe ndenyaya yataivaonera.
Zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa?
Ticharamba tichitaura nevatinotaura navo, asi chikuru isu chatinoita ndechekuti tinonamata kuna Mwari, nekuti nyika ndeyaMwari, vanhu ndevaMwari, nguva ndeyaMwari, zvose ndezvaMwari. Pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita, asi tinoisa Mwari kumberi pazvinhu zvose, nokuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori mubazi rezvemitemo Mozanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Vasikana havana kumbosungwa neZanu PF, vakasungwa negavhenendi nemapurisa vachiziva nemhosva dzavakatara. Ende vasikana iloya vanozviziva kuti pano mutsauko westate nepolitical party. ZANU PF haina mapurisa, ZANU PF haina jere, ZANU PF haina makoti, ZANU PF ipolitical party. Vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa. Ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare, vachadaidzwa kudare vozotaura kuti vakati vanozvipara.
Vari kuchema chemawo kuti vanhu vezanu PF vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe. Munoda kuti kudii nemashoko iyaya?
Vane ZANU PF havafanira vachikopara mhosva. Tiri vanhu vane discipline, vanoteerera zvinodiwa mumutemo. Nyaya yokuti inenge uri nhengo yepato rinokukwidza haisiyo inopa munhu laisensi yekupara mhosva. Asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare zvoonekwa kuti wakapara mhosva here kana kuti hauna. Saka vasikana ngavamirire zuva raura uchadaidzwa kukoti kuti vazodara mhosva dzavo.
Zvimwe zvavari kuchema chemawo nazvo vamangwana vari kuti ivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika. Munoti kudii nazvo?
Ndihazivi vatongi vakaita izvozvo, asi chandinoziva ndechekuti Zimbabwe ine mastructures akawanda okuti kana munhu akanga atadzirwa even vestate kana usungu wadzingwa basa zvisina zvisiri pamutemo kune kwaunonomhangara nyaya yekuongororwa kuonekwa kuti wakakanyasirwa here kana kuti hauna. Kana paine vanhu vakakanyasirwa nestate vane mvumo yokuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vachitaura nyaya yavo.
Munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenuclear pazvombo zvenuclear zvinoparadza, ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavai kupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenuclear. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende, zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro navaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo, nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
kana kuita munamati anga ari full akupa kadana area yemi kuna 40 yemi kumisoro ku area ine ikireti ekumatete saka patakafamba kubva kukupa kadana kusvika mitauda kusvika kunai 40 ndopatakamisa nemapurisa achidza kutsinga ipapo vakasira vakuru kana kumaliza vatatu kubva pagurupu redu ndokubva vaenda kuchajesi kuharare cendro saka vakanga vasara vakazivutirira kuti vanzise kuti vamwe vatorwa nemapurisa zviri kufamba kufamba ekubva mapurisa azovatora vapana okei kana rodzon manyika vari kuya kuchajesi
pane vakarohwa here mukusungwa uku
apa kusungwa hapana munhu akarohwa
mati imi manga mapiwa oneso yekuti munge muchienda kunonamata zvanga zviri zvikonzero zvei chaizvo zvamanga muchipindira kuti munamate
inamatira maproblems akasiyana siyana ari kusangana nesuvanhu pakurarama kwedu zvinosanganisira nekekuita nengi kushandiswa sezvinodhaka nevadiki zvaurayana emuisaura zvinosanganisira zvekare dzimba chaidzo dzevanhu kati mirika tiri kubreka tiri kusanganisira zveri inyaya dzinekekuita nenhau yekubatwa kana kushandiswa kwemari nevanhu
asika vamwe vanoti zvechechi nezvematongerwo enyika hazvifanira kunge zvichifambirana munoti kudii ipapo
dzinongova muono uye vamwe asi vanhu avanofanira kunzwisa kuti sezvinototi politician kana kuti anonyatsonzwisa zvematongerwo enyika ndimwari ende hakuna umambo hungaitika panyika ipano usina kubvumidza kana kuti usina kuti hai grinlight naiye mwari pakati saka kungavakunyepa kuti mwari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva amzi mwari aasailend ari kuti handinei nazvo vanhu vanenge vasinga kuti hau nyaya dzematongerwo enyika asi ine kristori yeri watingati nepolitizeni muhombe nekuti atori mambo wemadzimai
masungwa kudaro ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumiririrai imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo sei makatora danho iyi
hongu inyaya yechokwadi yekuti takaiwa option yekuti tichibhadhara faini asi nhau yakanga varipo ndeyekuti vanhu vakanga vasina mari dzaemafaini asi mafambiro anga ari kuita nyaya yacho takanga tavapa takariita danho rekuti no kana vanhu vati kunamata imwari mhosva munofanira kutongwa hatingadzimi faini nekuti iadmission kudzi nekuti nekutoti nekuurana ne
manga muri kupi chaizvo muharare rimandi kana kuti kuchikurupi
vakanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuharare rimandi vobva paita madzimai 12 vakanga vari kuchikurubhi kufemale section
saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita
hatinganyanye kushora hedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatirwo edu kutirongo kutirongo kwaibatwa vanhu zvakanaka havo chikafu chiriko chekudya chekurara chaitirwa zvedu asi kungoti mukati metirongo tiona kuti nhamba yevanhu inenge yakatiwandisei saka vanhu vanoita kundomanikidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhiraivhi remutsungu kuona kuti hurumende inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekuti paite dhiraivhi yechikafu nekuti dhiraivhi ravo rakanyanya kuwanda
Ko nyaya zvirwere izvi mutirongo zvakamira sei? Hapana vakarwara here?
Pagurupu redu hapana watingati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibirawo nemabhesi, asi tikatarisira vanavo vamwe vacho vanga vagara vane urwere hwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Avo vanga vari vaGoshomi, vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kuKata, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kuKata?
Kata inyika inogavika, hakuna mheremhere, inyika inofadza chose.
Pari zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei? Makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mutambo wenhabvu, asi ndinosapotawo zvangu baba ikwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony, but mamwe magames akawanda ndinomaona zvangu ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeKata nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo. Matourist akawandisa, pese paunongobuda panenge pane matourist tiri kusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana-siyana. Zvino zvii zvinofadza chaizvo, ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana-siyana, anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda schooldriver, unongobuda upinda mutrain, upinda mubhazi free kana une hire card. Zvino zvii zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwaunoenda, wodzoka netrain kana ndodzoka nebhazi. Kata iri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita, mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri murairidzi, ndaane nguva ndichiticha kunoko Middle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kuKata. Besides kudzidzisa kwandinoita, ndiri muruki. Ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai uku, the biggest blanket. Takaruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces, ndobva ratumirwa kumaorphanages akasiyana-siyana all over the world. Inini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magumbezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungudze vana. Kuti akaenda sei handidi kunyepa, handizivi. Coordinata wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lady from Emirates. Up to now handisati ndambosangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kunopa mablankets kushungudze vana kuHarare. Sister Miss vakazondibata vakatenda, vakatonditumira mapictures vana vane mablankets atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvino zvii zvinofadza chaizvo, kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo kumirira nevanotambudzika. Zvii zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko, uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Inini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi. Tichiri kugara kweikoko kuzisikoko, ndokwandakakurira. Saka mai wangu vairuka ndova indidzidzisa ndichiri kuombichana mbichana navo ndikatozoguma ndakutoruka ndichivabatsira zvokutotengesa chaizvo. Mai wangu vanga nespidi yekuruka yandinoona akatora spidi iyoyo zvokutoti ndinotonzi chiedza the fastest meter kuDubai. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvarwa ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mahemanje gore ra 2018 ya 2018 ndopa ndakatanga zvokunguruka. From nowhere ndangotrika nditange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasanganzana nechirongwa cheblanket spirit zvichinzi kune madzimai ari kuruka blanket muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune angari coordinator tikatowirirana. Nokuonawo marukira andaita ndaitofadzawo vanhu chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndoo matangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche ndozvandinofarira ndozvandakadzidziswa namai vangu and up to now ndichine mamapatani andakadzidziswa namai vangu andinotoruka nemusoro.
Muri ikoko kukata pane zvamakaita here zveWorld Cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, kata World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa akakroshwa ndakakwanisa kuzviita zvozvo nevana vangu kuchikoro a few girls. Tairuka zvima pieces 6x6 centimeters tichinosonerawo pa flag ready pub. It's an initiative yandakaitawo nevana vechikoro kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa remubato wemaoko ndichivadzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugurupu rokuruka kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Luckily ndobva yangu pfuurawo nechikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo tichinyorawo mazita edu tichiwishawo good luck kukata team yedu yekata. Saka munondibata pafacebook page rangu rakanzi Chiedza Pascalia Gope neinstagram yangu Chiedza Pascalia Gope bata ikoko.
Aiwa tinokutenda ii chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisimavelas nekundiisawo pachirongwa chakadai chakanaka kudai chokukurudzirana semadzimai.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusoro-soro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handiwo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore 13 chete. Mwana uyu anonzi pari zvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa rePolice Friendly Unit.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e-2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuQatar kumakwikwi e-2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0 kwatambwa iko 68 minutes. Pane imwe mitambo yatambwa nhasi, Poland yarova iyo Saudi Arabia 2-0. Kuchitiwo Australia yarova Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zvizere panyaya yekurwa kweTunisia uku nemukana wayo wekuti yenderere kumberi nemakwikwi aya, regai tinzwe kubva kumutorerwe nawo Michael Kariati.
Tunisia yarova 1-0 neAustralia, iyo vangatarisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kushupikira. Kukundwa uku kwasiya chikwata chekuNorth Africa ichi chiri pasi pasi pegungano reGroup D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemuAfrica ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri, uyo vachatamba neFrance iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu vaAlan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia iri kutodyiwa neFrance. Zvatakatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi uwo ndopaine chansi yekuti inokwanisa kubudirira, paFrance haibudiriri.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charohwa neAustralia, iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvisingaiti. Dai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia, Australia ndinoziva iri timu yerugby necricket, asi Tunisia ndiona yatiti yandigwadzisa zvisingaiti. Zvaiita izvi hatichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haisati yasvika munharaunda yechipiri kashanu kaenda kumafinari eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu vaSilent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvichitevera matambiro akasimba ayakaita neDenmark, asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndo pavaifanira kutora mapoints. Manji hamene kuti kamwe yeke Africa yakakamira sei, donno. Asi gemu rakutorema rakurema rasara rakurema. Apa ndo pataitofunga kuti Africa yaitawo 3 points like zvaiita Senegal. Tatofungirei baba.
Mumwe mutambo weGroup D pakati peFrance neDenmark urototambwa panguva ino. Kutatarika kweTunisia uku kwauya mushure mekukunda kweSenegal iyo nezuro yakarova kata 3-1 nekuramba iri mumakundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vatendai Bans Jakarta vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinari eWorld Cup.
Sezvo muri kuona matambiro avari kuita vakomana vanomakuona vachinokupinda vari kumasemifinari kana kumafinari.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya, apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, toda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJobScaler. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.